after the international news.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 28, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mashoko aparwa ndingangoti nehurumende pa midterm budget ya 2022 mukati mezuva ranhasi. Haana kunyanyisa kunza mufaro zvikuru sei kuvashandi vehurumende.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vanoparura nhasi urongwa hwavo hwekuziya mashandiro aita bhajeti ravo kusvika pari zvino kana kuti midterm budget review.
Sayati haichakwanisa kupa vacheri vezvicherwa vemigodhi magetsi. Zvikureva kuti nyika yeZimbabwe yasangana nedambudziko guru chaizvo.
Zesa youdza sangano rinomirira vezvemigodhi reChamber of Mines kuti harichakwanisi kuwanisa makambani zvicherwa aya magetsi. Vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vanoti kumashalaland central newest kwaberekera ingwe sezvo vave kushungurudzwa nebato rezano PF, ukuwo vakuru vebato rezano PF vachiti anoita mhirizhonga achatakura muchinjiko wake. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutole Ncube nhasi vaparura mamiriro akaita zvinhu pakati pegore vachitarisa nyaya yebhajeti kana kuti midterm budget review mudare reparamende. VaNcube vaderedza kubva pazvikamu zvishanu kubva muzana nechidimbu kana kuti 5.5% kusvika pazvikamu zvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% muono wavo panyaya yekukura kwehupfumi. Vati izvi zviri kukonzerwawo nekusagadzikana kuri kukonzerwa nekurwisana kuri pakati peRussia neUkraine. Vatiwo vari kutarisira kuti zvinhu zviri kutengeswa kunze zvichawedzera nezvikamu 33 kubva muzana kana kuti 33% kusvika pamari inoita mabhiriyoni matatu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 3.5 billion yeUnited States dollars. Zviri kutengwa kunze zvinonzi zvawedzera nezvikamu 10 nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore. VaNcube vatiwo mumwedzi mitanhatu yegore hurumende yakakwanisa kuwana mari yemutero inosvika madhora emunyika anodarika mabhiriyoni zviuru mazana mashanu nezvitanhatu kana kuti 506.6 billion dollars ikashandisa mari inosvika madhora emunyika mabhiriyoni mazana mashanu nemakumi matatu nemana kana kuti 534.5 billion dollars. Izvi zvinoreva kuti hurumende yashandisa mari inodarika mabhiriyoni makumi maviri kana kuti 27.9 billion dollars iri mari yemunyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi mune zveupfumi vaVictor Boroma.
Mashoko aparwa ndingangoti nehurumende pa midterm budget ya 2022 mukati mezuva ranhasi. Haana kunyanyisa kunza mufaro zvikuru sei kuvashandi vehurumende. Vanga vachitariserawo kuti mihoro yavo inokwanisa kuwedzerwa zvichienderana nekukwira kwemitengo iri kuita zvinhu munyika. Tingangoti mwedzi yapfuura sekuti tingangoti iye inonzi annual inflation yakadarika 192% mumwedzi waJune.
Izvi zvinorevei vaBoroma?
Zvichireva izvo nokuti iri kukwira zvisiri kuenderana ndingangoti nokuwedzerwa kuri kuitwa mari vashandi vehurumende. Saka hurumende yapa iwo mashoko yekuti inonzi tax free threshold inenge yava 50,000 Zimbabwean dollars pamwedzi wega wega. Tichitarisa mari nemari inotambirwa nevashandi vehurumende, zvinoreva kuti vashandi vehurumende havana zvizhinji zvinenge zvati chinjei, kureva kuti vanenge vachitambira mari inenge ichitori pasi pe 50,000 Tochitarisawo kuti vashandi vanenge vachishanda mumakambani akazvimirira ega mukati menyika vanotarisa hurumende ende tingangoti pamihoro yavanopawo vashandi vavo. Saka kana tax free threshold yaitwa 50,000 kureva kuti havambochinjewo mari dzavanotambirisa.
Zvii zvamanga muchitarisirawo?
Tarisiro yanga iri yekuti hurumende yanga ichazoisawo tax free threshold ye8 kana kuti 100,000 zvichienderanawo ndingangoti necost of living yemhuri ye6 kana kuti standard family of 6. Ndingangoti iyo yanga ine figure yekuti cost of living pa family of 6 muna June yaida 111,000 pamadhora emuno muZimbabwe kuti ikwanise kurarama pamwedzi. Saka kureva kuti vashandi vehurumende ndingangoti havana zvizhinji zvavanga vavafarira pamashoko aparurwaya. Chechipiri ndechekuti hurumende yataura iyo kuti mari yaichada kushandisa ndingangoti in terms of government expenditure mugore ra2022 yawedzera kubva pa968 billion mari yemuno kuenda pa1.9 trillion.
Zvinoreve izvi?
Izvi zvinongotaura pachena kuti mari yemuno iri kuramba ichiderera tingangoti pahuremu. Kureva kuti iyo hurumende pachayo hainawo tingangoti tarisiro yekuti mari yemuno ichange ichichengetedza huremu, nokuti kana mari inenge ichitarisirwa nehurumende yakwira tingangoti ne1 trillion, zvinoreva kuti inenge yatokwira zvakapeteka kaviri.
Tichitarisa dhora remunyika riri kunzi nehurumende richaramba richishandiswa kunyange vamwe vari kuti ngarirege kushandiswa, rinenge rakamira papi chaizvo panyaya yeuremu hwaro?
Dhora remuno richaramba richidonha uremu, ende hurumende ndo zvairi kutotaridzawo kuti mari yemuno icharamba ichidonha zvichienderana ndingangoti nokukwira kuri kuita zvino. Saka asi mashoko zvavo anonyanyisa kufadza, hakuna zvizhinji tingangoti zvataurwa kubva pamashoko aparurwa mukati mezuva ranhasi zvinonyanyisa kubata tingangoti kurarama kwevana veZimbabwe mukati mezuva ranhasi. Blessing.
Nyanzvi munyadza zveupfumi vaVictor Boroma vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sachigaro vezesa vaSidney Gata vanyora tsamba kusangano runomirira vezvemigodhi reChamber of Mines vachirizivisa kuti havichakwanisi kuwanisa makambani ezvicherwa magetsi. VaGata vati izvi zviri kukonzerwa nekusashanda zvakanaka kwemamwe magwenya emagetsi emunyika uye kutadza kubhadhara zvikwerete kwezesa kuti itenge mamwe magetsi kubva kuMozambique neZambia, nyika dzinonzi dziri kuda kuti Zimbabwe inge ichibhadhara mari pamberi nekuda kwenhoroondo yayo yekusabhadhara zvikwerete. Vatiwo mari dzemitero dziri kubhadhariswa makambani nevanhu hadzisi kukwana kuti zesa ikwanise kuwanisa magetsi. Hatina kukwanisa kubata mutungamiri weChamber of Mines vaIsaac Kwesu sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo vatavatumira. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Sayati haichakwanisa kupa vacheri vezvicherwa vemigodhi magetsi zvikureva kuti nyika yeZimbabwe yasangana nedambudziko guru chaizvo, nekuti kwemakore mazhinji vezvicherwa ava ndo vanounza foreign currency zhinji munyika, inosvika 70% of total foreign currency earned by Zimbabwe. Saka zviri kureva kuti kana vasina kupiwa magetsi havachakwanisi kuchera zvicherwa izvi, zvokonzeresa kuti nyika ichapinda panjodzi yekushayiwa mari yekunze yakati o. Zvakare zvinokwanisa kukanganisa futi nhau yemainvestment mainvestors.
Ko sei muchidaro muzvinafundo Mugano?
Tiri kuona kuti mainvestors anga achiuya kuZimbabwe vanga vakanyanya kurerekera kuenda kumamining. Saka kana nyika yakushayiwa magetsi zvaakureva kuti mainvestors vachatya kuuya muZimbabwe.
Ko hapanawo here zvimwe zvingaitwe nevemaindustries kuti vakwanise kuramba vachichera iyo migodhi?
Mining is a very expensive project yekuti haikwanisi kusupportwa nemagenerators. sezvo tinoona manufacturing companies. Saka zvinoreva kuti vanhu vachashaya mabasa nekuti vachamira kuoperator. Zvichireva kuti kana zvadaro zvakare, target yehurumende yekugadzira inonzi $12 billion mining economy yaenda musango.
Zvataurwa navagata izvi zvakushamisa here?
Tinoyewo ndikachamadza nechekuti ndirikushayiwa kuti chii chambonyanya kuitika kuti ZESA itadze kupa magetsi kune vemugodhi, nekuti mazivira atinoita kwemakore mazhinji apfuura, tingati matatu apfuura, tinoziva kuti vemamining companies ava vange vachibhadhara magetsi nemaus dollars. Saka mari iyoyi iri kuenda kupi? Zvekare ndiri kushaya kuti hurumende zvavanogara matara vemukabhineti ndo zvavawirirana here izvozvo zvine national security threat yakadai kuti nyika ichapesira yaenda kunomira nekuti foreign currency inonge isingachauyi. Ndaifunga kuti announcement iyoyo yatonezesa it's misguided, saifana kunge yatoitwa zvachose.
Nechikonzero chei?
Nekuti paifanira paratirwa matanho ekugadzira dambudziko ringadai reisangana nezesa, pane kuti vamhanye kunoudza nyika zvinhu zvinotyisa kudaro kuti zvokuti munhu wega wega paari anenge akona kuti remangwana harina kujeka.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kunyange hazvo mapurisa nevesangano reZimbabwe Human Rights Commission vari kuti vari kuferefeta imwe nhengo yeZANU-PF yakatyisidzira mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nerufu, kutyisidzirwa kwevatsigiri vebato rinopikisa iri kumashandaland west nedzimwe nzvimbo munyika kunonzi kuri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dza2023. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Komishona inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeHuman Rights Commission nhasi yanyorera tsamba kugweta rinorirwa kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa, ichivavimbisa kuti naiyo iri kuferefeta imwe nhengo yeZANU-PF vaAbdon Mashayanyika vakakurudzira pamusangano weZANU-PF kumberengwa kuti vachamisa vana vavo nevatsigiri vavo vapondwe. Mai Mutetwa vakanyora tsamba kumapurisa, ZEC, ZHRC, National Peace and Reconciliation Commission nevamwe kuti vaferefete nyaya iyi, kunyanya mapurisa avari kuti anongoti mutsigiri weTCC akangopomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga anobva akandwa mujeri. Mapurisa nezuro akati ari kuferefeta vamashayanyika. Vachitaura nezvenyaya yemhirizhonga neStudio 7, mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa vakati utungamiri hwebato ravo harikurudzire mhirizhonga uye vanoita izvi vanofanirwa kumhangara kumapurisa. Kuchisidzirwa kwenhengo dzeTCC kunonzi kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakaita seTengwe kumashonaland west. Nhengo dzeTCC dziri kumanikidzwa kuti dzipinde mumisangano iri kukokerwa nebato reZANU-PF. Imwe nhengo yeTCC yakanyorerwa tsamba nasabhuku Patrick Samuel kuti iuye kudare kuzozvipindurira kuti sei isiri kuya kumisangano yeZANU-PF ndivaBlessing Usman. VaUsman vakati sabhuku Samuel vakavachisidzira kuti vakasapinda misangano yeZANU-PF vacharangwa neshamhu ine munyu, vachiwo vave kutyira upenyu hwavo.
Akanga asina kutiitira isusu sebato remusangano TCC, sezvo pakanga paita pakuchichidzirana kakanga karipo. Isusu takangoona sekunge pakanga pachichidzirwa vanhu, ende kuchitiko chinenge ichocho chiri kuchidzira vanhu. Bhozi sendadaro ndirochichidzira vanhu. Pavaitira musangano wavo kuchehamba primary school, rakanga riri zuva rechikoro chinje kutanga pachikoro. Pachikoro apa zvakare paitwa mainspection vanhu vatase masau mugwaro rekuvhotesa kuti akapereterwa zvakanaka here. Saka sada sekunge kuchichidzira vanhu kwese kwaitika ikoko.
VaUsman vanoti vakanomhanyira kumapurisa asi havana zvavakaita sezvo vainge voda kuvayananisa.
Isakazopinda mucharge office navakatsandetremo tida kuvhura docket. Mapurisa tataura nawo nemukuru wemapurisa vanoti vava nadzo. Pakaita sunge paita isusu nyedu pakaita sunge paita kacounseling kavada zvamoda kuti vataure kuti isu tichiinisisa kuti isusu tivhurire docket tatende kuna sabhuku nakanzurawo kumatare kuti nyaya ionekwe iendere mberi. ndumbunga takadonza kwenguva yakareba tichikakavadzana kuti pavhuro dhoketi asi pakaita kakurumaruma kwemukana kuti dhoketi rivhuro nanhasi asati ravhurwa dhoketi
asi sabhuku samuel vanoti vakanyorera tsamba kunhengo dzebato ravo kete sezvo vachiti zviri pamutemo
tiri kuti isusu munhu kusauya kumusangano saka munhu kana asingauya kumusangano anoita sei andane kuwhatsapp yekutanga nechi2 nechi3
izvi zvatsigirwa nemutauriri webato rezanupf mudunhu remashonaland west vanigel murambiwa vanoti zanupf ibato rinopindwa nevanhu vanoda vasingabanikidzwe
no you know our policy is clear sangano is voluntary saka tiite izvozvo hatitounganidza vanhu paipaite tichitounganidza vanhu vanoda mamembers ezanupf akajoina voluntarily izvoizvo hatito takazviita you know zanupf is a machine we don't do that
kushungurudzwa kwenhengo dzebato retriplec kunonzi kuri kuitikawo mudunhu rechiweshe kumashonaland central nhengo yetriplec muward 4 vatsvaimobvepfe vanoti nhengo dzavo dziri kurohwa nevechidiki vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanupf uye vari kumanikidzwa kupinda misangano yebato iri
vanhu vari kutochidzirwa vamwe varitonzi vamwe vatofoswa kutoenda kumusangano nhasi ndatonzwa pemakuseni anhu vachitonzi vatonzi mukangorega kuya kumusangano tichaiwe dzimba dzenyu manheri tichikurovai kanhu akutofoswa kuenda musangano wezanupf vasingade kuenda nakansela yaya anonzi Michael Mutopa yeye
vabvepfe vanoti nhengo dzavo dzakanomhanara kumapurisa vanhu vana vakasungwa kunyange nyaya yavo isati yatongwa
the following day yacho ma2 AM futose kumupolisi yekubhindura ndopa yakazouya ichitora vamwe vamayouth anga aripo ipapo vanhu va4 vanhu vanonzi wanda mabvindi pondoro ari muchenje neanonzi mavhin chikuni ipapo kansela akasara but anga ari part of this zanupf tax vakadaro vakavha vaenda kubhindura saka vakanopinda kukoti vakabhadharirwa mabhel neana mp anonzi mugweni ndiakabhadhara mabhiro but vadzoka futi uku kumaraindwo varingochidzira vanhu nanhasi
hatina kunzwa divi rezanupf mudunhu sezvo kanzura weward 4 vamichael mutopa nasachigaro wedunhu vakazembe-kazembe vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
sangano rinopa rubatsiro munyika dzepasi rose reworld food program kana kuti wfp rinoti riri kuedza kutsvaga nzira dzekubatsira zimbabwe iyo ine vanhu vari pakati penyika dzemudunhu resadic dzakatarisana nenzara inotyisa izvi zvinonzi zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mitemo yehurumende uye kurwiswa kweukraine nerussia shingirai madondo anoti panyaya inotevera
vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muwfp vatatenda macheka vanoti vari mubishi kusembaradza urongwa hwekugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nenyika munyaya dzezvekudya
muzvirongwa zvatinoita tinoshanda nemango nemapartners akasiyana-siyana tichizama nepese patinogona napo kuti vese vanoshaya kana kutambura vawana chingava chikafu kana mari atinoti macash transfers kuti vakwanise kubatsiridza kutsvaga zvekudya zvine utano kuti va pewo vangava vemhuri dzavo dzakasiyana-siyana tinokurudzira kudya kwakakwana nekwakasiyana-siyana
izvi zvinotevera gwaro rechitanhatu reunited nations assessment report of the intergovernmental panel on climate change rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vasina chikafu mudunhu resade kusanganisira zimbabwe hunosvika mamiriyoni 40.4 nezviuru 100,000 kana kuti 49.9 million kubva muna kubvumbi wegore rino kusvika kurumiwa 2023 gwaro iri rinoburitsawo pachena kuti vana vanosvika mamiriyoni 10.7 nezviuru 600,000 kana kuti 18.6 million havana muviri yakagwinya nekuda kwekushaya chikafu chinovaka muviri zvakabuda mugwaro iri zvatsinirwa nemutungamiri werimwe remasangano anorira kodzero dzevadzidzisi munyika reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti p2uz dr takavafira joe
tine 30% malnutrition muzimbabwe pari zvino vana vachitadza kuwana chikafu chinokwanisa kuti chivake muviri vana vanotambura ava vari kwakasiyana-siyana vazhi vazhinji vari mumaruwa kana mumaruwa areas. Asi malnutrition inengewo yabata zvikuru sei mahigh density maurban areas, nokuti vanhu vari kunhonga sose nomuromo vabereki vachitadza kuriritira mhuri dzavo nokuti mari yemuZimbabwe mashangura pata, hapana zviripo makumbe enyoka.
Vamacheka vati sangano ravo rinoshanda nemamwe masangano akazvimirira pamwe chete nedzihurumende mukuedza kuwanisa vanhu zvokudya zvinovaka muviri nemari, sezvakaitwa nehurumende yeJapan kuburikidza nemuzinda wayo muZimbabwe nemusi wechipiri.
Gano reWorld Food Program rinoshanda zvakanyanya nehurumende nevamwe vemapazi akasiyana-siyana anosanganisira maNGO vari mumabasa ekuvandudza upenyu hwevanhu, varimo nezvekurima yatingati agriculture, zvedzidzo nezveutano, kuti urongwa kana manational policies nemastrategies anobetsera yatinoti nutrition for vanhu vemuZimbabwe neavo vanoshaya zvikwanisiro.
VaEmos Masango, avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weJapan munyika, vaudza Studio 7 kuti hurumende yeJapan yakapasangano reWFP iro rinoti riri kutarisira kubatsira vanhu zviuru mazana mana mumaruwa nemumadhorobha rubatsiro rwemari.
Hurumende yeJapan kuburikidza nemuzinda wayo muZimbabwe yawedzera mupiro wezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica kusangano reWorld Food Program kuti ribatsire kurwisa kwenzara muZimbabwe.
Kubva muna 2019 Japan yakapa mari inofuura 24.6 miliyoni yemadhora ekuAmerica kuWFP yechikafu pamwe nekusimudzira magariro evanhu muZimbabwe. Mamwe masangano ari kubatsirawo vana vavendonda nekuda kwenzara anosanganisira Go Zimbabwe iri kushanda nemakanzuro eHarare neBulawayo kupa vana ava zvekudya zvinovaka muviri. Vachinyora muve panhau reSunday Mail, vamunangagwa vakati Zimbabwe yainge ichitarisira kukuwa chibage chinosvika matani miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 miliyoni tanzi mwaka uno. Asi vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 kumasvingo nemamwe matunhu eMatebeleland vanoti vave kuyaura nenzara uye havasi kuona chikafu chiri kutaurwa navamunangagwa. Nyika iri kutengawo chikafu kubva kuMalawi neZambia kuburikidza nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe zvinonzi nenyanzvi muratidzo wekuti munyika hamuna chibage chakakwana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto gumi nemashanu nevanhuwo zvavo vatatu vanzi vaurayiwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reSahel kuMali. Mashoko aya aziviswa nevatauriri vemauto kuburikidza nemashoko kuvatori venhau. Mauto eRussia anonzi nhasi arwisa zvakasimba guta guru renyika yeUkraine reKiev nereChenev ayo angave nenguva asiri kurwiswa. Ukraine inotiwo iri kusimbaradza kurwisa dunhu reKherson rakapambwa neRussia hondo ichangotanga. Mazana nemazana evanhu anonzi akaratidzira nezuro muguta guru reIraq reBaghdad akapinda mudare reparamende nechisimba achiita asi kufarira danho rekuti vaMohammed al-Sudan vanonzi vanodyidzana neIran vatore chigaro chemutungamiri wehurumende. Panguva yonyika yatarisana nesarudzo dza 2023, nengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kuramba dzichichema nenyaya yekuvhundutsirwa pamwe nekutyisidzirwa nenhengo dzeZANU-PF zvikuru kumaruwa uko dziri kunze dziri kumanikidzwa kupinda misangano yeZANU-PF kana kupisiswa nhumbi dzebato radzo. Kunyanga zvemapurisa pamwe nekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission vari kuti vave kuferefeta nyaya yekutyisidzirwa nerufu kwemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa pamwe nemhuri yavo nenhengo yeZANU-PF vaAbdon Mashayanyika. ZANU-PF iri kuti vanhu vari kuita izvi vari kuita vasiri kuita vakamirira bato. tingaona here pachiita shanduko ne matano ayo kutorwa nemapurisa pamwe nekomisheni yezvekodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda svosve dzokora pamwe nenhengo yeZanu PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora.
Zvinoshatirisa, zvinokatyamadza zvikuru kuti nhengo dzedu dziri kushungurudzwa. Iko zvino munoziva zviri kuitika kuna Honorable Job Skala na Honorable Sithole nenyatsime 15 vakasungirwa nyaya yekunzi vaida kukonzeresa mhirizhonga kunyatsime. Asi toona kuti kuZanu PF kune vanhu vakaita sana Mashaya Nyika vanenge vachitaura kuti munhu ngaaurayiwe, asi munhu iyeye ari kufamba ari panze. Iko zvino mapurisa akutanga kumhanya kuti tumhu tumhu vachienda kunoda kugadzirisa nyaya iyoyo. Asi yakaitika kare kare dai pasina amai Beatrice Mutetwa vakazopindira nesu tichipopota. Hazvisiriro zvinofanira kuitika izvozvo. Mapurisa anofanira kuita basa rao sebasa rao. Kana munhu akataura kuti munhu ngaaurayiwe ngaasungwe.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu. Vachirumhanzu, munoti nezvipomerwa zviri kupiwa Zanu PF izvi pamwe chete nemashoko avadzokora?
Vataura havo munhu haregedzi kutaura zvaanoda, asi mukutaura kwavo vanenge vasinganyatsonzwisisa minyaya dzomutemo. Hakuna munhu anosungirwa nyaya yokuti iwewe ndichakutuka mangwana. Iyoyo haisiri mhosva, inozova mhosva kana watukwa. Ndopo anoti ndakatukwa namashoko okuti okuti okuti. Iye zvino vanotaura zvokuti zvakanzi nhingi uchaurayiwa, nhingi uchazodini, nhingi uchazodini. Legally pamutemo hazvina maturo, ende hakuna mupurisa angasumuka achibva mukamba achiti iwe zvinonzi wakati ucharova munhu mangwana. Nyaya yokuti munhu anourawa muno muZimbabwe, munhu akaurawa unotoenda kukoti. Izvi zvokunzi kuna vanhu vanopisa hembe dzeMDC and so forth zvishuwa izvozvo zviri wrong ende zvichaongororwa. Ivo ngavave neevidence yokuti ngana ndiye akapisa t-shirt iyi musi wakati, vondoripota kumakotsi.
Vadzokora,
kana munhu ukatyisidzira munhu, kutongotyisidzira iri kutori mhosva. Hatimirire kuti munhu atange apondwa munhu iyeye ozonosungwa. Anotofanirwa kutosungwa. Tine vanhu iko zvino vakasungwa nekuti vangotaura kuti Munangagwa ibenzi. Havana kutanga vamirira kuti Munangagwa atange apenga ndobva vazoenda kunomusunga. Vakangomusungira izvozvo kuti ataura mashoko ekudzikisira wavanoti mukuru wenyika. Ndizvo zvimwe chete zvakaitwa naMashaya Nyika. President Chamisa vari kugara vachitaura pose kuti atidi mhirizhonga, ndiye mutungamiriri wenyika anodiwa iyeye. Makanzwa Chiwenga neuziti Vice President achitaura kuti you are going to crush Chamisa. Vamunangagwa vakataura the same thing. Saka munoona kuti kuponda kwati kunotangira kuvakuru, hanzi hove inoora kubva kumusoro.
Ndozviri
kuitika izvozvo. Vakuru vari pana vambokuvaona vari kusapota mhirizhonga.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu.
Ngatitange pavataura iko kupedzera kavachiti vachirwenga vanozviti Vice President. Ichokwadi here ichocho? Handikunoona kuti hapana zvatiri kutaura pano. Tiri kutaura navatengesi vasingazivi kuti nyika yavo utungamiri hwakamira sei. Ndo chokutanga. Zvese zvinotaurwa kuti kuchazoendwa kupi, kuchazoendwa kupi. Manyepo tinoziva kuti kana maelections akuitwa, MDC inenge ichipambena ichitaura izvinhu zvozvo nezvozvo nezvozvo nezvozvo. Ndiri kuti inini maZimbabwenzi vakateerera izvi, ine mahere kuti leadership yeTCCC yairamba kuti hakuna masanctions. Asi Gwendo Guno yabvuma kuti masanctions aripo. Saka for all along tatitamba here, chichataita.
Vadzokora, imiwo sebato zvii zvamuri kuitawo kuti munge musingaprovoke kana kudena nyaya dzemhirizhonga?
Hatitogoni kuti titaure nyaya yemhirizhonga nekuti hatina chatiinacho. Hatina pfuti, hatina mabhambu akazara neZanu PF. Hatitorina kana mari yacho, maresources acho ekuti tikwanise kuita mhirizhonga. ZanuPF ndiyo inoba mari.
manzwa kubva kuna Sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda svosve dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwa zvakare kubva kunenge yeZANU PF vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare. Iye zvino ndokusiyirai muina Gibbs Dube weStudio 7. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walomgela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 2022 mo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekukhangelelwe. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha amagetsi elizweni lonke jikelele lokwehluleka ukubhadala izikwelede. Izakhamizi egezi zikhala ngendlala. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe awusoze ukuthuthuke njengalokho obekukhangelelwe ngenxa yokugudeka kwedola, umkhuhlane we-COVID-19 lokwenzakala kwamanye amazwe okwenze kwakhuphuka intengo yamafutha epetulo lempahla etshiyeneyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma namhla esethula okumayelana lokusetshenziswa kwemali kahulumende, uNcube uthe umnotho wakwele Zimbabwe okukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokuhlanu lengxenye ekhulwini, i-5.5% lonyaka, usukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokwedlula kancane isilinganiso sokune lengxenye ekhulwini, i-4.6%. Wazise njalo ukuthi uhulumende uza kwengeza imali yomthelo we-tax-free threshold kusuka kunkulungwane ezingamakhulu amathathu amadola, i-300,000 RTGS, kusiya kunkulungwane ezingamakhulu ayisithupha, i-600,000 RTGS, ngomnyaka. UNcube uthi lokhu kudalwe ngokwenzakale emhlabeni wonke jikelele, ukukhuphuka kwamafutha ezimota ngenxa yempi phakathi kwelizwe le-Russia lele-Ukraine, ukugugudeka kwedola leZimbabwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UNcube uthi emhlabeni wonke jikelele kukhangelelwe ukuba umnotho uzancipha okumangalisayo emazweni.
I therefore propose to review the tax-free threshold on local currency remuneration from 300,000 Zimbabwe dollars to 600,000 Zimbabwe dollars per annum, and with effect from 1 August 2022.
Nikhangelele ukuthi ngikhuphule izinga lemali engelambadalo ye-tax kusukela ku-300,000 kusiya ku-600,000 ngomnyaka. Lokukhuphula imbadalo ye-tax iye kuzigidi ezilishumi lambili kusukela kuzigidi eziyisithupha. Lokhu sikwenzela ukuthi kuthuthukiswe ukusetshenziswa kwemali elizweni.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, uthi akumangalisi okwenziwe ngoNcube.
Kukhanya vele akuna into ekhuphukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo yezisebenzi kahulumende. Ngaba kunjalo ukuthi wehlise imithelo yabo, kodwa ubekhuluma ngokwemali eZimbabwe yalapha. I-budget yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle. Uzabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu. Ukukhuluma ngama-external factors, intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe, kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisisa njani. Okwegolide ye imali zegolide ukhuluma ngazo, kodwa akutshengiseli, akula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana beZimbabwe izalungisiswa. Ye, singathi khona akwenzanga lutho, i-budget yakhe bingaphathanga lutho oluqhakathekisa imali engena esikhwameni sabantu i-disposable income.
Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi kuyamangalisa ukuba uhulumende lokhu eziqathanisa lamazwe alomnotho ophucukileyo.
Izinto zizaya zilokhu zisonakala ngokuba uhulumende ufihla ikhanda enhlabathini kulokuthi akhangelane lesimo njengoba sinjalo. Ile budget iveza ukuthi uyaphika ukuthi lizwe liyadilika ukuthi ezomnotho kazisekho, ukuthi akusela industry, akusela zikola, akusela zibhedlela, ukuthi abantu bayehluleka ukuthenga ezitolo ngokuba izinto zingathengeki. Lokho eqhubeke njalo ngendlela liyanendala engathi kuthiwa ibudget yaseEurope kumbe eAmerica kumbe eJapan, lapho izinto ezihamba khona kahle. Le budget kayiswe zincedekela kancane abantu baseZimbabwe.
Umnumzana Stevenson Dlamini eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uthi akuqedakali okwenziwe nguhulumende.
Kuhlelo lwebudget kubana kukhuphulwe inzuzo eqondane labasebenza kugatsha lukahulumende esithi ngama-civil servants. Ukhweze ngendlela ayethembise ngayo ukubana uzakhuphula ne-100% kuphula kwezuzo etholwa yilaba sebathatha umhlalaphansi, ama-pensioners. Sinanzelela njalo kubana olunye ugatsha oluthole inzuzo ethe xaxa lugatsha olukhangela lokulungiswa kwemigwaqo lokwakhiwa kwezakhiwo ezehlukeneyo. Lalo lolu gatsha luthole inzuzo engathi iphezulu. Njalo sinanzelele ukubana noma ikhuphuliwe leyo nzuzo ayifinyeleli kumandla adliwe yi-inflation.
Umphathintambo wezemali uphinde wathi umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokuwa kwesivuno salonyaka. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ilakho ukwengeza isikhathi sokucitsha umlilo kagetsi, njalo lokuhluleka ukuhlawula izikwelede ngenxa yokuswelakala kwemali. Izesa ilobele inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Mines isithi abemba okutshiyeneyo balakho ukungatholi umlilo kagetsi ngefanelo ngoba kayisenelisi ukubhedla umlilo omnengi lokuthenga omunye kwamanye amazwe. Unkosikazi Salima Bena owemba igolide eFilabusi esabelweni seMatherin South uthi kuyethusa okwethulwe yizesa. Uxoxa loGeina Gumede Saidi weStudio 7.
Nalathi khonapha sisanda ukukuzwa khonokho asilankani, and asilankani ngoba vele akusebenzeki. Sizasebenza sithini manje pho? Akusebenzeki, bekuvele sekuhlupha ukusebenza kwakhona manje nxa sebesenzeki. Kunzima sisi.
Manje njengabembi begolide liza kwenzani ngakho lokho?
Akuthethi sizayenza sithi ngoba umsebenzi uvele uzakuma. Kathi sizayemba njani? Wewe wakufuna amagesi bento lesifuna amagesi lawo uyakwazi. Siphelelwe khonapha, siphelele ukuphelelwa. Siphelele sithe sikuzwa lathi khonapha vele sidanise kudana, kudana okukhulu. Silokudana okukhulu. So abantwana sesizabaphani.
Lina livele liumba igolide ungaphi kwelizwe?
Mina thina sisefilabuso ngapha, sisefilabuso, sabathi ifilabuso.
Manje kuyiwa ngaphi? Kusukela lapha nxa kuthiwa akulamagetsi lizavala yini imigodi, lizakwenzani, lizadinga ezinye yini indlela?
Sesizavala imigodi, xa kungela getsi sizasebenza sithini? Nxa kuyadayisa kufuna igetsi. Ukuyenza yonke into nje, yonke into yonke nje ifuna igesi sisi. Manje yikho kutho ukuthi izavala phela imigodi, yikho sikhala sisi ukuthi pho sesizayenza njani. Sikhala ukuthi abantwana bazawudlani ilanga litshisa lintshe. Shuwa imisebenzi kahle sayekela imisebenzi ngoba amafemu avalwa. Kanti sisibuya ngapha sebesitshela ukuthi akusela magesi. Indaba edanisayo sisi lokhana ukuthi vele siphelele silapha, sikwazi ukuthi sithini sisi. Asikwazi vele siphelele ukuphelelwa.
Lo bekunkosikazi Salima Bena owemba igolide wexoxa loGeina Gumede Saidi weStudio 7 ekobulawayo. Sike sikhangele ezinye njalo indaba. Izakhamizi zesiqintini seKezi eMatherin South zithi sezibhekane lendlala esabekayo kulandela ungani kuhle kwezulu okwenza bengatholi isivuno esihle lonyaka. Yine ngilithi licela uhulumende angenele ngoba uMangoyi selala eziko. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Iningi labantu kulumhlobo loselisithi selisidla kanye ngosuku ngenxa yokuswelakala kokudla. Umfelokazi uThobekile Zulu uhlulukelwe kwamagama engazi ukuthi abantwana uzabaphani njengoba engavunanga lutho.
Lapha ekhezi sithwele nzima bakithi. Mina ngihlala abantu babama abathathu kunzima. Lo nyaka vele izulu azange line kuhle asifunanga lutho. Sidla kanye ngelanga lokuthi abantwana laba nizabathini lo nyaka ngazi. Kunzima kakhulu. Umkami wabhubha. Wangitshela bona abantwana abathathu. Bengiziphelela ngokuthi ngilime lami ngithole khonokho okuncane manje lo nyaka hayi kunzima.
Iyinhlanganiso eziningi ezincedisa izakhamizi ngokudla azisekho njalo iningi lithi lezi nhlanganiso zavinjwa nguhulumende. Izakhamizi zithi zezwa ukuthi uhulumende uzobaphathisa ngokudla ngenyanga ezayo. Umnumzana Kennedy Moyo ubuhlungu ngohulumende.
Awegomadona usadona ekhona. Government bantu government. Uyivala kanjani nasilamba? Ugovernment yena lo government ukuwafika yini lapha kithi? Ezobona ukuthi abantu bahleli njalo abantu bakhe.
Izakhamizi eziningi zithi sezihambisile izikhalazo zazo kumkhokeli zezigaba okuhlanganisela labo osobhuku kodwa kulanto ephumayo. Umnumzana Medias Ndebele usobhuku kumathina village uyafakaza ukuthi yindlala yodwa esigabeni sakhe.
Indlala eyiphethe abantu yikho kusithola sezima singabakhokheli ngoba kumele sibanakakele ukuthi bangaphiwani. Kuthi siyabacelela ezilokhu ze kuthiwa yindaba amadona bayasithembisa kodwa kabakafiki. Enye esithembisileyo kakhulu yiCaritas ibithe ekupheleni kwaSeptemba izazama ukuthi wonke umuntu okhona phaa esigabeni azisuze ukudla so kodwa kabakakwenza. Abanye vele sebesidla ntamba ma kuphela isi ngoba vele akulalutho lo nyaka vele khona idwala zanga singele edwaleni siziphumele sinje singalalutho.
Namkhulula Incube usobhuku konhlupho ugcizelela amazwi kaNdebele njalo ukuthi siwahambisa izikhalazo zabantu kunkokheli eziphezulu kodwa akathola impendulo.
Awula kuze kuyofika uSeptemba lezi fuyo zethu azisekuzimeni, akula kudla, akula tshani, sisifanana nje isifuyo labantu. Qubo ungamadamu ukuthi kuncinyane kukuncinyane sezisiya edamu elikhulu khatshana phansi emhabhinyane elinku. Siyazihambisa singazi kodwa
azamathole impendulo
asikayitholi. Silo councillor sihambise ucouncillor ahambise phambili ku-social welfare but asikaphendulwa lutho kodwa ngaphindlela yasibulala.
Ezinye izakhamizi zekhezi zithi zazama ukufinyelela uhulumende esebenzisa ummeli wazo edalela ephalamende okubandlale ZANU PF umnumzana Saul Makhalima Ncube weMatopo South. Okuyiso esigaba esibhekane lendlala enkulu kodwa kamboni njalo lezikhalazo kaphenduli. Umsakazi weStudio 7 uxhumana laye ecingweni wala ukukhuluma ngodaba lwendlala. Umphathintambo kahulumende obona ngezembiko lokusakaza unkosikazi Monica Mtswanga uthi uhulumende wakhe usethembise ukuthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe.
Asivunanga kuhle lo nyaka, uhulumende uzabona ukuthi akula muntu ozalamba. Ngenxa yohlelo lukahulumende lwentwaso, sesoba silokudla mbijana okuzasincedisa njengabantu okwesikhathi njalo sesithenga umuntu ngaphandle kwelizwe.
Izulu alinanga kuhle kwele Zimbabwe ekupheleni komnyaka ophelelele lasekuqaleni komnyaka wonalo. Kusenziwa ukutshintsha kwezomkhathi, iclimate change, osemhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso encedisa uzulu kwezokudla emhlabeni wonke, eyeWorld Food Program, ithi ilizwe le Zimbabwe ngelinye lamazwe angamashumi amabili emhlabeni wonke elibhekane lendlala enkulu lonyaka, ikakhulu kusukela kuyenale inyanga kuze kuye kupheleni komnyaka. Ngiyimele Studio 7 konhlupho eKhezi, Matabeleland Province, igama lungeze Jesus Banda.
U-Live Talk namhla siqoqa ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ikakhulu abesifazana. Le yiStudio 7 esaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. elemelika kubikwa ukuba lifisa ukuhlenga unkosazana Britney Griner odlala umdlalo webasketball lo Paul Whelan abavalelwe kwele Russia. Elemelika kukhanya engani lizakhulula uVictor Bout obanjwa ezama ukuthengisa izikhali kwelemelika lokunye. Umnumzana Anthony Blinken umele ilizwe lemelika ophethe isikhundla sobona ngokudlelana namanye amazwe ukhangelwe ukuba uzakhulumisana ngodaba lolu lomunye wakhe wakwale Russia. Unkosazana Naledi Pandor wakwale South Africa ophethe uhlangothi lukahulumende lokudlelana lamanye amazwe uthi ele Israel kukhanya ngani lincindezela ele Palestine ngokubandulula okumangalisayo. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission ithi isiphenya udaba lokutshutshuzela ukubulawa komkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa lilunga le-ZANU-PF uMnumzana Upton Mashanyika. Lokhu kuvele kuncwadi ethunyelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa yili komishini namuhla. Izolo amapholisa lawo aveze ukuthi asephenya lolu daba ngemva kokumangalelwa kukaMashanyika ngumthethwa emele uChamisa lebandla lakhe. UMashanyika uphume kuvidiyo kunsukwana ezedluleyo esithula amazwi akhanya ekhuthaza ukubulawa kukaChamisa labasekeli bakhe. Nanxa ubufakazi bali vidiyo bebusegcekeni kusikhathi sonke lesi, amapholisa alokhe engakambophi uMashanyika kanti icala aze alivula sokumangale umthethwa. I-CCC ithi lokhu kuveza sobala ukungaqhutshwa kuhle komthetho. Nanku amalunga ayo alitshumi lane akuqela uMnumzana Job Zikala loMnumzana Godfrey Sithole alokhu evalelwe esitokisini ngecala lokutshotshozela udlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla se-CCC eMelika uMnumzana Tim Muringayi lelunga le-ZANU-PF uMnumzana Belief Gawule onguye osungula linqoqo.
Ukuqala kwabe-CCC lokho ukuqala kwasuku zonke indlela nje abahlezi bekhala ngayo, kodwa engela kukhala okuqondileyo okutshengiselayo, kodwa ukuthi ukukhala kwakhona kunokunye abakwenzayo ukuthi abantu ngaphandle ngale kwamanye amazwe babone njengabantu abakhahlanyezwayo ukuze baqhube kuhle i-agenda yabo abanayo. I-agenda yabo ukuthi badrone isimpathy ngale kulabantu abanye bangaphandle abangani babo, bayenze kulokho abakutshelwayo ukuthi bakwenze, bakudramatize ngendlela yaleyo njengaleyo ukuze into yabo abayiqhubayo ibe segcekeni. Okukhona yilokhu ukuthi ilizwe elilomthetho elilesisekelo sombuso, umthetho wonke okhona owelizwe ubusha isisekelo sombuso welizwe okhona. Abantu bonke bona kanjalo, xa umuntu ephule umthetho ngoku awukhathalekile ukuthi ngowaliphibani, kumele umthetho uyehle uye kuye umuntu lowo ajeziswe ngendlela esemthethweni. Umthetho vele kumele kungabi yinto nje babankomo yokuthi umuntu wonke uyathi ngayenza into angagcina amaqala kubebahanza into naye engayisiyo bayenzi imbutana yabo engekho emthethweni, bese bethi umthetho uzabayekelela nxa ukuthi kuzathiwa bengakusho kuyathiwa abantu be-opposition. Hhayi, sikho lo abahlukunyezwa laba bantu.
Nanso baba Muringayi uyamuzwe yakhuluma ubaba uGawule uthi kakula kuhlukuluzwa elikwenziwayo, yini nje lapha elephula umthetho lidinga uxhaso kwaba kwamanye amazwe.
Ngiyabonga mhlonitshwa Gawule. Into ehluphayo ma umthetho usetshenziswa in one way not the other way, ikwesi kukhalayo khona saqala kudala ngendaba zona lezi. Siyabona ubaba lo owa-threatenayo nokuthi uChamisa labantu be-CCC labantwana bakhe on video, akula enye i-evidence, but yena ngokwake khuluma khonoko that was the second person in the same week in the same area bekhuluma iy'ndaba ezinjalo ukuthi kumele kufiwe in the CCC. Okunye wathi wathunywa ngu-president u-Emerson Mnangagwa ukuthi atshela abantu abahlala endaweni yabo yona le ukuthi bangavotela i-CCC abasoze banikwe ama-implements lama-benefits okumele baphume lapho abahlezi khona. So ubaba uGawule mbona ekhuluma esithi yena iZimbabwe ilizwe lomthetho. Ma umthetho ukhona, why is it reserved for abantu be-triple C kuphela.
Nanko umbuzo baba Gawule, uyakhuluma ubaba uMringayi lapha enda ngilethemba ukhulumela ekuthini amapholisa kanye leZimbabwe Human Rights Commission bathe sebephenya ukwethuselwa kukaChamisa lilunga leZANU PF leli ngemva kokuba amagqwetha kaChamisa ehambe ayamangala kodwa kuyikuthi bekuludaba oluvele lukhona egcekeni kodwa kungela lutho olwenziwayo ngamapholisa.
Ye baba Nkomo, ngiyakuzwa udaba lolu lukababa lo obehlasela leyo ajeziswe ngendlela efaneleyo ngoba wephulele umthetho welizwe ukuthi athi yena uzabulala uChamisa lemboni yakhe landani kuliyicala khonoko. Ngako kumele baba lowo umthetho ufinyelele kuye ajeziswe ngendlela efaneleyo, kungakhathalekile ukuthi ngumuntu walibibani, kungakhathalekile ukuthi kumbe ngumuntu weZANU PF nomuntu owase weZANU PF nomuntu ozonda uChamisa ukuthi kumbe ngokwemulini yakubalwa khonani, kodwa kumele umuntu lo ajeziswe ngendlela efanayo. Ngokunjalo ilizwe leZimbabwe ilizwe lomthetho, ukuthi umuntu owephule umthetho kungakhathalekile ukuthi ngubani. Nxa ukuthi ubaba lowo kukhulumile lokhu, ubaba lowo kumele umthetho uyehle uye kuye. Umsebenzi wamapolisa lowo ukuthi baxwayisise ukuthi ubaba lowo khonokho simile kukhulumile ukwenzile into yokuthi kule audio nokule video ekhona ngakhona kwakukhulumile akudingisisa ukuthi uyakuvuma yini kumbe uyakuwala yini khonokho ukuthi nguye okukhulumileyo ngendlela okukhulume ngayo. Ebese kuthiwa ngumuntu oyethiswa icala lokuthi yena uzabulala upresident be-CCC nemboni yakhe.
Nanso baba Mringayi, lizwakala limqotho elikababa uGawule lokuthi abantu kumele bajeziswe bengephula umthetho kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Ye, but siyabona ukuthi ma abantu be-triple C bengagombozela ukuthi bayenze into enjalo sebebotshwa kungabi lama-investigations akhona okukhulunywa ngobaba uGawule okwakathesi. Siyabona ukuthi ubaba lo wakhuluma into le 2 weeks ago lokhu engakabotshwa ngamapholisa kuze kwathathu igwetha likababa uChamisa umama uBeatrice Mthethwa ukuthi afile i-assault charge or insulting charge ukuthi amapholisa lawo sesithi se-investigator after 2 weeks. But sabona laphana enyathime ngathiwa kwaba le nkulumo bahle babopha ubaba uJob Sikhala labantu abayi-13. So yikho esikutshoyo khonoko ukuthi ma kuyi-triple C kuyagijinywa ngamapholisa kungelawa ma-human rights organizations or amagweta sebephongubopha abantu be-opposition.
UMnumzana Tim Mringayi ngowebandla le-CCC eMelika bekhuluma endawonye lelunga leZANU PF uMnumzana Philip Gawule. Bebeqoqa lo Ntukameli Nkomo weStudio 7. Ibandla le-African National Congress likhangelwe ukuba lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa eJohannesburg okuzakhulunywa khona izinqumo zelizwe leli kulungiselelwa iminyaka elandelayo. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yalo yobulenjini bokuxhumana lesithi umhlangano we-National Policy Conference ulakho ukuphatha udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha e-special permits. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele uMnumzana Nqabuthu Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umhlangano we-Policy Conference wa-African National Congress uqala kusasa ngolwesihlanu. Yikho ke kuyabe kukhulunywa khona indaba esingadondwa senzi ngama-policies awe-ANC kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozabe ukhona ngoDisemba.
Ye baba Mabhena, ukubona njani okungethulwa libandla le-African National Congress?
Kukhangelelwe ukuthi lumhlangano uxoxe ngodaba esulubizwa lwasemzini sithi migration okuphathelana futhi lo daba lolu olwama-special permits aphiwa izizalwane zaseZimbabwe. Yikho-ke sithi thina sivule amehlo sikhangele kakhulu ukuthi kuyini okuzaphuma, kuzaxoxiswana njani. Yebo, yena bakhona abangafisiyo ukuthi kuvuselelwe lezincwadi okuthiwa ngama-special permit abaphakathi kwa-ANC ngodaba lokhetho. Kodwa-ke siyakwazi sonke ukuthi into eyenza ukuthi i-ANC ingatholi amavoti amaningi ayisiyo indaba ye-migration kodwa indaba eziphathelene lokuswelakala komsebenzi. Khathesi abantu kade bekhala kakhulu ngodaba lwe-ESCOM ngoba abantu bangaphandle abasebenzayo balutshwana kakhulu e-South Africa, bayi-7% yabantu bonke abasebenza esiyenzayo eSouth Africa. Kanti ke futhi abantu abaphethe ama special permit ngabantu abalutshwana abayi 178,000, ngabantu nje abalutshwane kakhulu esingakuzwisisiyo ukuthi kungani uhulumeni we-ANC engavuseleli lawo ma permit. Abantu bathwele nzima ngohlelo lwama-permit ngoba abaningi bayehluleka ukudlulela kwamanye ama-permit njengoba kwakutshiwo nguhulumeni we-South Africa. Labo abalutshwana sebe-apply labanye bakhona bayachithwa. Bachithwa ngokuthi kuthiwe kabakhwalify. Njalo abanye bachithwa futhi ngokuthi amakampani abasebenzelayo kazange alethe i-proof eyokuthi kakulam South Africa nokungenza lowo msebenzi wenziwa yiZimbabweni. So ke abantu bathwele nzima kakhulu.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Mpena. Pho kuyahamba njani ngakhonoko?
Asazi ukuthi kuzaphumani ku-police conference ye-African National Congress ibandla elibusayo. Sonke siyabe sifake amehlo ethu khona ngalo ukuthi sizwe ukuthi kambe kukhona yini okungcono okungaphuma khona.
UMnumzana Ngabuto Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Sixoxe laye eseJohannesburg. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eTsholoshwa. Nemculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe i-single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, kusho ukuthi sizikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Ngoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona. Kodwa bemfisa ukuthi idla ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engufisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemicimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho. Si-free siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni ezifana nemitshado noma nje ngama-birthday. Oro nje umuntu owenza something ovula umuzi khona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube. Mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscribe, zikhona kuyoutube. African Sounds Collection tholakale enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le namba, uyangithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
Yes, siyabonga kakhulu ke Mlangatheli Ncube, ungathini kusasa ukuthi ubuye njalo khonapha kuStudio 7. Sangehlukana nesihlobo sikhangele ezinye inhloko zendaba besikhokhela namhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekucatshangelwa. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucija umlilo kagetsi ngxa yokuswelakala kwemali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu
murimi weshona. Yeah, okay, okay, okay,
zvakanaka muri yeZimbabwe.